dambudziko rakasvika iri rakauya rikakanganisa upenyu hwevanhu vemuzimbabwe. Hazvinei politics kuti zvine basa nevanhu vemuzimbabwe kuti vakabatana kuti vagoti upenyu hwevanhu hwekuchimanemane hwanyereneso. Vanhu dambudziko rakasvika kuchimanemane rakakura zvikuru.
Pari zvino pati pazikanwa kuti vakafa vangani?
Namba iri pa339 vakafa ende another 300 missing. Saka tinongoramba tichiting until tapedza effort dzese dzatingaite, because pari zvino vakashaikirwa nehama dzavo. Kana vasati vaona kuti hama yavo yaka iri papi, mutumbi wayo uri papi, ndisoti nemaefforts ese ari kuitwa, nokuti sekuzwa kwamakaita kwakauya masniffing dogs akatsvagwa napuresident Mnangagwa kuti auye abatsire kuti vasniffe. Tatoenda paarea pavakaita sniffing, pane maareas ayaonekwa nemasniffing dogs ivava, kuti vanofungidzira kuti pangadaro paine mutumbi womunhu wakangofushirwa ipapo. Challenji iripo ndeyekuti pane mazitombo mahombe ekuti pakutoda maarkeologist, asi mapoints ayakuonekwa akuzikanwa.
Pavanhu vari kuMozambique vakazikanwa sei? Yatinoti identification.
Mabodies akadiscovery kuMozambique ari kusvika iwo about 158. Vanhu kuMozambique vakatora mabodies vachitoona kuti vakangwa asi akadaro aitozoshata. Vakava neukama hwedu huri pakati pedu neMozambique vakatotora vakaviga, asi vasati vaviga nokuziva kuti hama dzevanhu ava dzichazouya pamwe chizotsvaka, vakatora mapictures vakaviga muguva rake rake. Saka isu sehurumende nepamwe chete nevanhu nemadzishe ikoko titaona kuti nguva ichasvika yekuti vese vane hama dzavo dzisati dzaaccounted for vakatorwa maDNA uso kuti kana zvimwe kwasaaonekwa mabodies anenge aita decompose, anenge asingachagoni kuti uzi kuti ndiani.
Ko, nyaya dzatiri kunzwa dzokuti zvinhu zviri kupiwa vanhu zviri kutorwa navamwe vasingakodzeri, chii chiri kuitwa pamusoro pazvo?
Regai nditi madonations ese ari kupiwa nevanhu vangave vemuzimbabwe, angava maindividuals, angava macompanies, angava ari kubva kunze kune dzimwe nyika kana kune mamwe maorganizations, ari kurekodwa ese. We have not received any report of donations being diverted.